Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro gunyana 19 2016. Makaterera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozikanwa totora madetails avo toita mapolice reports, maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya.
Batore MDC tirino tirichasungisa vanhu vose vari kuita nengo dzaro kafira mberi.
Vamugabe varipo kwemakore mashanu. Saka vanomirira 2018 voenda kunovhota. Kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo. Asi hazviitike.
Asi vezanu PF vanoramba kuti nengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vemachechi vosiya gwaro kuhofisi yavamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato rinopikisa Movement for Democratic Change rinotungamirwa navaMorgan Tsvangirai rinoti richaendesa kumatare edzimhosva nhengo dzezanu PF, mapurisa pamwe nevasori vanozivikanwa avo vavanoti vari kupamba kana kuita kafira mberi nhengo dzebato iri. Izvi zvinotevera kuratidzira kwakaitwa munyika yose nemugovera pasi pemubatanidzwa wemapato anopikisa uri kukurudzira kuvandudzwa kwemitemo yesarudzo kana kuti National Electoral Reform Agenda NERA. MDCT inoti vanhu vakasungwa vakarohwa zvakaipisisa uye nekuona kuti matare aizobvunzisisa nezvenyaya iyi, mapurisa anonzi akabva atanga kuregerera vamwe vacho nezuro nanhasi vasati vaendeswa kumatare. Vataura neStudio 7 vanoti vakakuvara mushure mekurohwa vachinzi sei vainge vachiratidzira. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa Chief Superintendent Paul Nyati sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Kwamutare, nyaya yekuti nhengo yedare reparamende MDCT inomirira Mutasa Central vaTrevor Sarowaka vopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete ichanzwikwa mangwana. VaSarowaka vakasungwa nemugovera vachinzi vaironga kuratidzira zvisiri pamutemo. Vamwe vakasungwa nemugovera muHarare vanosvika 27 vamiswa pamberi pedare. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri weMDCT vaObert Gutu.
Ichokwadi kuti vanhu vedu kana masupporters edu eMDC muZimbabwe mose musi wemugovera pakaita bongozozo rakatyisa nokuti vanhu vakarohwa vakasungwa. Ari zvine izvozvi ndiri kuwana mareports kubva kuZimbabwe yose. Gokwe Kabuyuni takusvika muZambezi Valley kuMidlands North Province. Kwamutare Manicaland nana Honorable Trevor Sarowaka vanovaivo nhengo yedu yeparamende muMutasa Central vakarohwa vakasungwa. Muno muHarare tine vanhu vanokwana kusvika 40 kana 50 vakasungwa madzimai varume kusanganisana nengo dzedu dzeparamende dzinoita idzo Honorable Fani Munengami vanovaivo nengo yeparamende muGlenview North Constituency. Tina amai Ronia Unjira vanovaivo Member of Parliament wemadzimai paproportional representation varizve ivo Chair Lady we MDC Women Assembly muno muHarare province nevamwe vakawanda mayuti edu madzimai varume nevamwe vanhuwo zvavo vaingozvipambirwa vakangopatanidzwa vakaroha vakaitwa kupondwa chaiko saka pari zvino tiri mumbishiro kuti tione kuti nyika yose vangani vanhu vakasungwa vangani vanhu vakarohwa
vanhu vacho vakarohwa vanhu vari kuzivikanwa here uye sebato muri kuronga kuita sei nevacho vanenge vazivikanwa kuti ndivanani
ndoda kutanga kutaura kuti kuzivikanwa vanhu vari kuzivikanwa kunyanyanyanya kunzvimbo dziri kunze kweHarare nzvimbo idzo dzakaita sana Gokwe Kabuyuni dzandataura kuna Namutare kuna Nachiredzi kuna Nachivi Gutumpandawana nokume kwakadaro kuna Nashamba nokuti vanhu ava vanotonzi vanhu veZanu PF vanozivikanwa kuti inhengo dzeZanu PF dziri nhengo dzeZanu PF dzemunharaunda idzi dzakazenge dzaakuonekwa dzaakutora basa rechipurisa dzoita sandidzo mapurisa vamwe vacho vakatopfeka hazu dzamapurisa vorova vanhu vaingosvika kuti vakaungana vanhu havabvunzi kuti muriitei kungorova namatanda vachiita sei ndofunga waona mamwe mapikicha acho pane madzimai maviri matatu vakakuvara zvakanyanyanyanya kumashure uko saka isu sebato tiri kuti pane vanhu vanozivikanwa totora madetails avo toita mapolice reports maformal reports kumapurisa kuti vanhu ava vasungwe ndochokutanga nokuti vanhu ava inhubu inyanya zvinofanira kunge dzichitongwa dzichienda kujere tadarozve tiri kuti situation yemuno muZimbabwe yashata yashatisisa blessing saka sangano reSADC nesangano reAfrica Union kusanganisa nesangano reUnited Nations rinova iro rakagara musession yeGeneral Assembly muNew York zvikino rinofanirwa kuchiongorora kuti Zimbabwe iyaha zvinhu zvashatisisa ngaidzorwe ipinde paagenda itaurwe nezvayo kuona kuti chii chingaitika nokuti pari zvino tatova mustate of emergency blessing
mutauriri weMDC Tivaobeti Gutu vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 zvichakadaro mune imwe nyaya nhasi mutongi wedare ramagistrate Kumbare audza magadijeri eZimbabwe Prisons and Correctional Services kuti asiye tsika yekuunza muzvare Linda Masarira kudare vakasungwa maoko nemakumbo sezvo uku kuri kutyora kodzero dzavo. Muzvare Masarira nevamwe vavo vakasungwa muna Chikunguru vachipomerwa mhosva yekukanganisa vanhu kuzvifambira apo vairatidzira. Vasungwa vanosanganisira vaPride Mukono, vatinotenda Mhungu nevamwe gumi nevasere vanga vari muusungwa kubva mwedzi wapera vasunungurwa vakanzi vape dare magwaro avo ekufambisa uye kuenda kunozvipira kumapurisa eHarare Central Police Law and Order kamwe chete pamavhiki maviri. Vanziwo vasataure nevanhu vanenge vachiratidzira. Vamwe vanhu makumi matanhatu nevapfumbamwe vanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso vachinzi vadzoke kudare musi wa3 gumi guru. Asi vati vachaenda kudariri pamusoro kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso. Kubulawayo dare ratenderana negweta valizwe Jamela kuti vanhu havafaniri kungosungwa kuti vataura kuti vamugabe kana kuti my grace sezviri kuitwa nemapurisa sezvo zvichikora bumbiro remitemo. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, Blessing Zulu Studio 7 abatawo vakindness paradza vanove nhengo yeZanu PF.
Vanhu ivavo vari kuAmerica ikoko pfungwa dzavo dzinenge dzisina kumira zvakanaka nekuti hakuna hondo kuZimbabwe kunoku saka kuti Zimbabwe iende agenda yeUnited Nations oro yeSADC oro yeAfrican Union hazviitike nekuti hakuna dambudziko kuno kumusha. Vanhu ivavava vari ikoko vanhu vari kunetseka nenyaya dzematongerwo enyika vari kufungidzira kuti nyika ingatongwa nechisimba. Zvino Zimbabwe haitorwe nechisimba. Ngavamire tiende kumaelections muna 2018 sezvinoreva bumbiro remutemo reconstitution kuti vamugabe varipo kwemakore mashanu saka vanomirira 2018 voenda kunovhota kana vakawanda vobvisa vamugabe pachinzvimbo asi hazviitike saka kana vachifungidzira kuti vanga wanga paturwa nedzimwe nyika kuti vabvise ZANU-PF pachinzvimbo hazviitike vari kurota novakamira
asika bumbiro remutemo rinobvumidza vanhu kuratidzira tiri kuona mifananidzo yevanhu vakarohwa zvakaipisisa nemapurisa nevamwe vari kutiwo vakarohwa nenhengo dzezanupf
muchirungu tinoti free, your freedom ends where my freedom begins saka zvinoreva kuti iwe kana wati uda kuratidzira ratidzira murunyararo kwete kuratidzira uchipwanya mazvitoro zvevanhu uchiba
asika tiri kuona dzimwe nguva vanhu nyange vakapiwa mvumo nematare vanenge vachingorohwa nemapurisa ndiwo mutemo wacho here
aiwa chinonetsa ndechekuti vanhu vanonzi munoapplya kunzi muda kufamba muna Samura Mashehu kubva paleopold takawira kusvikira muna Fourth Street right mopuwa nzvimbo yekufamba asi vamwe havazodaro nekuti hamuna zvitoro muna Samura Mashehu vanenge vaakuda kuenda muna First Street kunopasa zvitoro zvino kana vabatsaukira nzvimbo yavati varida kufamba mapurisa angaita sei
vakaindinesi paradza vanove nhengo yezanup f vachimirira makonde mudare reparamende vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Masangano emakereke akabatana achishanda neZimbabwe Divine Destiny nhasi asvitsa gwaro renyunyuto kumahofisi emutungamiri wenyika vaRobert Mugabe rekuvakurudzira kuti vatambire kuti vakundikana kutonga nyika. Vari kutungamira urongwa uhu Bishop Anselmo Magaya vanove zvakare vanotungamira Zimbabwe Divine Destiny vanoti gwaro ravo ravasiya kumahofisi avaMugabe iri rine zvinyunyuto zvikuru zvitatu zvinosanganisira kurudzira yekuti vaMugabe vabvumidze nhaurirano dzemapoka ose emunyika. Mamwe masangano ari muurongwa uhu anosanganisira reChristian Voice, Prayer Network neZimbabwe Pastors Forum. Ngatinzwei hurukuro yataita naBishop Magaya pamusoro pedanho ravo.
Chokutanga tiri kuzivisa vaMugabe kuti kumira kweupfumi hweZimbabwe hwawondongeka kudai chikonzero cheutungamiri hwavo chikonzero chemapolicies avo asina kunyatsoita zvakanaka. Chechipiri tava yeuchidza kunhorovondo yakaitika muZimbabwe yekupondwa kwevanhu vakawanda chaizvo chaizvo kwakaitika kuMatabeleland varivo zvekare vanga vari pachigaro. Saka tavaratidzawo zvakare kuti iko zvino izvi nyika haina kumira zvakanaka. Vanhu vane shungu, vanhu vane kugumbuka, vane nyunyuto dzavari kuita vachiratidzira, asi hurumende yenyu ichiramba ichiita utsinye hwokusunga nekukuvadza vanhu vari kuratidzira murunyararo. Saka isu tati tinokukurudzisa zvaMugabe kuti mubvumirane nevanhu vemuZimbabwe kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Motendokawo pamberi paMwari kuti Mwari vakuregererei.
Vamwe vangada kubvunza Bishop Magaya kuti hongu vaMugabe vanogona kutenda kuti ndakundikana kutonga zvozodii.
Mugwaro ratavanyorera tavataurira kuti vanofanira kuvhurikira kuhurukuro nevana veZimbabwe. Zvoita kuti vanhu veZimbabwe vataura zvavari kuda. Chandinoziva ndechokuti ruzhinji rweZimbabwe iko zvino vari kuda kuti vaMugabe vachibva pachigaro ndava vakura.
Sezvo manga mawana mukana wekusvitsa gwaro iri kuna vaMugabe, madei kungoisa mugwaro renyu zvinyunyuto zvevana veZimbabwe zvokuti vaMugabe chibva pachigaro?
Ndinoona zvisina kusiyana maningi. Ndava kunyora kwataita ikoko nyaya iripo chaichayo ndeyekuti vabve pachigaro. Asi tangonyora nenzira iyoyo yekuti tivaradze kukundikana kwavo. Ndinodavirawo kuti patichazonyora zvekare tinokwanisa kuzonyora manyorero dzimweni dzenguva muri kutaura iwayo.
Vanga vari mukuru weZimbabwe Divine Destiny Bishop Anselmo Magaya vari parunare muHarare neStudio 7. Misangano yeUnited Nations General Assembly yatanga muNew York nhasi asi manga musina kugadzikana mushure mekunge maputitswa mabhambu. Asi mapurisa asunga Ahmad Khan Rahami uyo anga ari kufungidzirwa kuti ndiye akateya mabhambu aya. Murume uyu anonzi akateya mamwe mabhambu kuNew Jersey uko aigara. Mutungamiri wenyika ya America vaBarack Obama vataurawo United Nations vakati America ichaferefeta nyaya iyi zvizere. Zvichakadaro, mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe avari kupinda misangano yekuUnited Nations General Assembly iyi vataurawo nhasi pamusangano wanga uchitaura nezvevapoteri.
More often than not, member states have been too keen to resort to force without exhausting peaceful means. This hegemonic military doctrine and adventurism, fueled by a desire to achieve the narrow national...
Chimwe chiri kukonzera kuti kunyanyoita vanhu vakawanda muupoteri inyaya yenyika dzakabudirira uye dzine masimba dziri kushandisa masimba aya zvisizvo. Izvo zvave kupa kuti kugume kwaita hondo kune nyika dzakawanda, zvopawo kuti vanhu vakawanda vagume voenda muupoteri.
VaMugabe vachitaura kumusangano weUnited Nations kuNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuNew York, tabata mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye ariko kumusangano uyo.
Aiwa, zvinhu zviri kufamba hazvo zvakanaka, asi sekuziva kwamunoita kwakambowanikwa iko kuchiputitswa bhambo nemusuwe Mugovera. Izvo zvaita kuti guta reNew York kufamba kwacho kunetse. Uyezve tiri kuona kuti vatungamiri venyika vanobva kunyika pasi rose vari muno. Saka pari zvino kuti usvike kuno kwatiri kumusangano kuri kunetsa.
Vari kuratidzira kumusangano ikoko vari kunyunyuta nezviri kuitika kuZimbabwe. Nhasi vakamira papi?
Nhasi ndambotaura nevamwe vavo vanga vari kuratidzira nemusuwe Mugovera. Vanga vari kuti ivo pari zvino kwanga kusina vanhu vakawanda. Sekutaura kwandamboita kuNew York kuri kunaya yakawanda, saka uyezve kuri kutitonhorei. Saka dzimwe dzenzira dzokuti dzimwe dzenguva ndosaka tisina kuona vakawanda kuti vauye kuzoratidzira. Asi ndichibva pano ndichaendazve kunoona, nekuti ava vari kuratidzira kumuzinda weZimbabwe uri muno muNew York. Uyezve vanga vari kuti ivo vanga vari kuda kuti vaMugabe vaone vana vavo vachiratidzira kuti aiwa baba nguva yenyu yakwana. Asi sekutaura kwandaita vari kuti ivo kune vashoma. Asi vati vamwe vaive December 12 movement varikozve vari muhwandu.
VaMugabe vanotarisirwa kutaura riini?
Sekuziva kwandiri kuita vari kutarisirwa kutaura nemusi wechitatu kumusangano mukuru. Asi zviri kuno zviri kuramba zvichisanduka nguva nenguva, saka tichange tizvo kudzivisai kuti vachataura riini.
Mutoro wedu wenhau Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 ari parunhare kuNew York. Makateerera kunhepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa6065 ne15460 kHz pashortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanotora nhau veReuters neAFP vanoti mapurisa maviri aurayiwa muDemocratic Republic of Congo nhasi, apo vanhu vanga vachiratidzira vachiti mutungamiri wenyika iva Joseph Kabila vanofanira kusiya basa. Bumbiro remutemo rinoti vaKabila vanofanira kusiya basa muna zvita, asi vanonzi vave kuda kurambira pachigaro. Murume akabaya vanhu vapfumbamwe nebanga pane imwe nzvimbo yekutengesera zvinhu yeCrossroads Center Mall kuSt. Cloud muMinnesota muAmerica. Hanzi anonzi Daha Adani, ane makore 22 uye vabereki vake vakabva kuSomalia iye akaberekerwa muAmerica. Hapana akafa pavanhu vakaedza kubaya nebanga, asi anonzi aibuda pachena kuti ndevechitendero chechiMuslim. Adani akazopfurwa nemumwe mupurisa akafa. Nzvimbo inonzi Huntsville iri pedyo nekumamisha eTexas muAmerica inonzi iri kufarirwa zvakanyanya nevanhu vakapotera kubva kuAfrica vanosvika 300. Vakawanda vanonzi vari kugara pedyo nechechi yeRema iyo inoparidzwa namufundisi John Okupfai. Vekumufundisi ava vanoti vanhu vakawanda vekuAfrica vanenge vashanya kuHuntsville vanoenda pachechi apo vanokwanisa kutaura nevamwe vekuAfrica. vanhu vakawanda munzvimbo iyi vanonzi vanoshanda pamajeri ari munharaunda iyi. Iko zvino tochienda kuna Blessing Zulu achitipa mashoko anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika kumusangano weUnited Nations General Assembly uri kuitwa nhasi nevatungamiri venyika dzepasi rose.
America inoti musangano weUnited Nations General Assembly watanga nhasi muNew York unofanira kuti uzeye nyaya dzakafanana nedzekubatsira vanhu nechikafu, runyararo uye nzira dzekurwisa vanopfurikidza mwero. America inoti yakagadzirira kushanda nedzimwe nyika kuti igadzirise matambudziko akasangana nenyika dzakawanda pasi rose. Mukuru mukuru mbazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika kana kuti United States Assistant Secretary of State for International Organization Affairs Amai Shiba Kruka vanoti nyaya idzi dzichazeiwa pamusangano uri kuitwa nemutungamiri wenyika yeAmerica vaBarack Obama nevatungamiri venyika dzinoti Ethiopia, Germany, Jordan, Sweden, Mexico uye munyori mukuru weUnited Nations vaBan Ki-moon. America inoti yakazvipirawo kuona kuti munyika dzakaita seSyria, Libya neYemen maita runyararo. Hurumende yeAmerica inotiwo iri kusimbaradza mabasa ekurwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State.
Ruzhinji rwevanhu munyika ruri kushamisika pamwe nekushushikana kuti sei zvinhu zvasvika pakuita manyama amire nerongo pachipatara chikuru chemunyika cheHarare Central Hospital, icho chinonyanyozivikanwa nerekuti pagomo. Izvi zvinotevera chiziviso chakaburitswa chishanu chapfuura neutungamiri hwechipatara ichi chekuti chambomira kuvhiya varwere nekuda kwekushayikwa kwemishonga inoshandiswa mukuita basa iri pamwe nekupodza marwadzo. Chipatara ichi chinoti hachisi kuwaniswa mari yakakwana kubva kuhomwe yehurumende kana kuti national budget, izvo zvave kuita kuti chirarame nemari inobhadhariswa varwere iyo inenge iri shoma. Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Rutendo Bonde, vanoti munhu anofanirwa kunongedzwa padambudziko iri akarara nezamo mumukanwa igurukota rezveutano, sezvo riri basa raro rekuona kuti zvinhu zviri kufambiswa sei muzvipatara zvehurumende. Zvipatara zvehurumende zvikuru zvose zviri munyika zvinonzi zviri kutatarika kuwana mishonga yekushandisa, izvo zvoita kuti varwere vakawanda vagare kudzimba. Ngatinzwe hurukuru yataita naDr. Bonde pamusoro penyaya iyi.
Saka kana Harare Hospital yakuti aiwa vanhu vanobhukwa vachizoitwa maoperations hatichakwanisi, takungotora vanhu vanenge vari pamaemergency chete. Tinoona kuti takaregerera chipatara chichiparara. Nekuti ndinoziva kuti kubvira kunana December vanhu vaishanda imomo vaitoona kuti zvinhu zvatooma muno muchipatara. Mishonga yanga ikungoshaikwa shaikwa. Asi vanhu vachishaiwa kuti zvinogadziriswa sei. Ukaenda kuHarare Hospital uri murwere, handiti mazuva ano vanhu vakubhadhariswa mari. Mari dzozvo dziri kungoshanda sei? Uyezve zvipatara zvakaita senge Harare Hospital zvinofanirwa kuwana mari yazvo kubva kuhurumende. Fiscus inofanirwa kusapota chipatara chikuru chakaita seichocho. For the sake of vanhu, obligation yedu yekodzero dzeutano iri muconstitution inotoita kuti Harare Hospital iyo haitombofanirwi kusvika pachinhano cheyasvika iye zvinezvi.
Saka pakadai apa Dr. Bonde, ndiani anganongedzwa kuti ndiye akarara nezamukanwa?
Tinoshandisa bumbiro redu remutemo kuti tinongedze kuti ashaisha pakadai ndiani. Nekuti vanonzi majuty bearers pakodzero yeutano ihurumende. Saka tinotarisa kugurukota reutano ndokwatinotanga kutarisa. Nekuti bumbiro redu remutemo rinoisa gurukota reutano is the primary duty bearer panyaya dzekodzero dzeutano.
Kune kumwe here kungatarisirwa varwere kuti vangaenda kunobatsirwa sezvo zvinhu zvaita manyama amire nerongo pagoma apa?
Isusu sevanhu Harare Hospital yanga iriyo yetanga tichitarisira. is the largest central hospital. A teacher zikuti wanhu vachaita sei kuti tichi director wanhu kuti chienda ikuma private hospital iwo vasina mari muhomwe zvinobasirei hazvibasiri nekuti vanhu havana mari asi vane kodze.
Tiri kunzwawo kuti ivo vepachipatara cheHarare Central Hospital vari kuti havasi kuwana mari yakakwana kubva kunational budget zvokuti vanga vakungorarama nemari yamuri kutaura iri kubhadharwa nevarwerei. Dambudziko iringagadziriswa sei, Dr. Bonde?
Pachirungu tinoti political will. Izvo zvinoreva kuti handiti nyaya dzeutano tagara tinodziona kuti dzinoshayiwa mukana in terms of political will. Tichamirira here kuti madzishamwari edu aya ekunze kwenyika kuti vaite sei vasapote zvipatara zvedu? Zvingaita izvo zvipatara zviri zvedu. Iyoyo mari shoma iyoyo iri kukolektwa iyoyo ndakaona midterm policy review yakataurwa ndikaona kuti izvo 97% of mari iri kukolektwa iri kuenda kumasalaries handiti, which means kuti 3% iyoyo ndoyetakurwira neamwe maministries. Yet kana chipatara chazovhara manje munozoona kuti utano ndohwanga uchifanirwa kunge uri pachi pamusoro semapriorities edu senyika.
Saka zvavati vachamboramba vachibatsira zvakaita sekumatenet kwakakoshawo zvakadii kuti kunge kuchiramba kuchishanda tichitarisawo zvimwe zvavamisa izvi?
Kwakakosha zvisingaiti nekuti zvavari kutaura ndezvekuti department rezvemaoperation rakumirira maemergency chat nekuti kana mwana akunzi haachafemi ari mukati mamai wake yakutodiwa chimbi chimbi kakuburisa mwana mupenyu handiti namai mupenyu. Handiti ndizvo chipatara kana changuwo chemaemergency chete chisingaiti maelective kushanda at half mast kana tiri kutaura pachirungu.
Sachigaro wesangano ravana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Association of Doctors for Women Rights, Dr. Rutendo Bonde, vari parunhare muHarare neStudio 7. Nhasi tiri kurangarira muimbi wekwaito ane mukurumbira pasorose muDudusi Mandoza Chavalala uyo akashaya nezuro kuSouth Africa. Mandoza ari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Gatimbonzwei kamwe kekambo kake kakaita mukurumbira zvikuru kanonzi Nkalakata. Kambo kemusambo kwaito kanonzi Nkalakata kachibva kuna Mandoza uyo akashaya nezuro. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzezveutano. Sezvo nguva yedu yapera rikai timbotarisa musoro wenhau zvakare. Bato reMDCT rinoti richasungisa vanhu vose vari kuita nhengo dzaro kafira mberi. Asi vebato reZANU-PF vanoramba kuti nhengo dzavo dziri kuita mhirizhonga. Vemachechi vanosiya gwaro kuofisi yavamugabe vachiti ngavatende kuti vakundikana kutungamira nyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu nhasi, tinoimba kuti muchange muine zvakare mangwana anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini Jonga Kandemiri ndokusiyamina mutungamiri Nkomo.